Vangari vume, au wangawachironga kuratidzura kwemangwana na paspe sangano re July 31st movement, vacharamba vari muhusungwa neumwe wavo chingono. Nyaya vaviri ava, yava kutarisirwa kunzwikwa nemuvhuro. Rimwe gweta rachingono, va Gift Mtisi, vati nyaya iyi ichaenderera mberi mudare nemuvhuro.
Tikaenda ku High Court, takwanisa kuwana rekodi rekumagistrate court nhasi makuseni, ndopatakwanisa kuriwana. Saka zvaitika ndezvekuti rekodi ritakwanisa kupa judge nhasi uye vachuchisi tavapawo nhasi. Saka vachuchisi vanga vachida kuti nyaya inzwike ipfuridzirwe mberi kusvika musi wemuvhuro, vachipa zvichemo zviviri zvekuti havasati vakwanisa kuverenga rekodi vanoda nguva yakati rebei kuti vakwanise kuverenga rekodi. Chechipiri, vanga vachiti mangwana havakwanisi nokuda kwokuti muchuchisi ari kuda kuchuchisa nyaya anenge ari ku Supreme Court mangwana. Isusu tabva tataura kuti chikumbiro chestate chekuti nyaya ipfuudzirwe mberi chevachuchisi, isusu tanga tichiti mangwana tinogona kuti nyaya inzwike nokuda kwokuti muchuchisi akaita nyaya kumagistrate court ndiye anga achitarisirwa kuti anofanira kuuya kuzochuchisa nyaya. Saka tati hapana zvinyowani zvaasingazivi parekodi ratavapa nhasi, asi nokuda kwokuti azonzi umwe wake ari kuenda kusupreme court mangwana, tazoona kuti zvanga zvisingakwanisiki nokuti matare tinorespekta, tinopa ruremekedzo pamatare epamusoro. Saka tazobvuma kuti ipfudzirwe mberi nemusi wemuvhuro. Mutongi Justice Chitapi vapa tarisiro yavo yekuti nemusi wemuvhuro nyaya iyo inofanira kuti inzwike ipere.
Vangari Vhume naChingono vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Kunyange hazvo vaviri ava vachange vari mutirongo mangwana, mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti kuratidzira uku kuchaenderera mberi sezvo vanhu vasiri kufara neuori huri kuitika munyika. Sangano revashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions raburitsa mashoko patwitter yaro kuti rinotsigira munhu wese anoratidzira kusafara kwake neuori huri kuitika munyika, kupambwa kwevanhu, kutadza kutongwa kwenyika pamwe nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Zvichakadai, mapurisa nemasoja emuHarare aswera achidzosera veruzhinji kudzimba vanga vachida kupinda mudhorobha. Mumwe wevadzoswa vachida kupinda mudhorobha ndivakenias Rukovo, avo vati vanogara mumusha webudiriro.
Masoja nemapurisa anga achidzora motikari kusaidhi rekuHighfield nesaidhi raWillow Road dzinobva kuGlenview nebudiriro dzange chinzi dzidzokere kuno.
Mapurisa nemasoja anga achidzosera chero munhu kusanganisira vane tsamba dzekufambisa dzanga dzitambirwa mazuva ose kusanganisira mutori wenhau Thomas Maduku.
Muguta reHarare kutanga munguva dzekuma9 makuseni mushure mekunge guta ravhura, mabanks avhura, mashops avhura, masupermarkets, mafarmasi nemamwe mashopu akasiyana-siyana anga avhura zvakanaka makuseni, asi masoja azofamba nemapurisa vachidzingirira vanhu kuti dzokerai kudzimba. Vaudza futi vemashopusi kuti vharai mashopusi mudzokere kudzimba. Mashopusi ese abva avhara pazosvika nguva dzekuma11 makuseni kana kuti tioti kuma10 mutauni manga musina shopu yanga yakavhura. Vanhu vese vanga vapera kuenda kudzimba. Vanhu vanga vachifamba mutauni vanhu vanga vachitoenda kudzimba dzavo, vanga vachinokwira mazupko vadzokere kudzimba. Mapurisa mukudzingira vanhu vaingoti ivo dzokerai kudzimba.
Kudzorwa kwaswera kuchiitwa veruzhinji vanga vachida kupinda mudhorobha nemapurisa nemasoja kwashorwa neMDC Alliance. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Hlatshwayo vati izvi zvinoburitsa pachena kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa yave kutya vanhu.
Makamboona kana munhu ukaba kana ukaita para mhosva unofamba uchitasatasa kubheki uchivhunduka kana ukagara chaiko unonga uchiita senge uri kuvhumuka. Kutya ndo hurumende yeZANU-PF zvairi kuita, iri kurarama mukutya, iri mupanic mode, iri kuvhunduka vanhu. Nenyaya yei ine chigumbu nevanhu, ine problem nevanhu, haina kugadzisa zvinhu zvayo zvakanaka. Vanhu vari kuchema vari kuti toda chokudya, vanhu vari kuchema vari kuda mabasa, vanhu vari kuchema kuti corruption ngaimire, vanhu vari kuchema kuti zvamuri kuita muri kumbunyikidza vanhu. So izvozvo zviri kutaurwa nevanhu ndo zviri kutya kahurumende keZANU. Saka ZANU-PF iri mupanic mode, iri kutya vanhu, haidi kuti vanhu vafambe kunofanira kunge question yedu iri pachena kuti kune ma freedom of movement munhu unofanira kumuva uchita zvaunoda kwasa kuita kuraramisa mhuri munozviziva kuti zvinhu zvakaoma munyika vanhu vazhinji havana mabasa vanorarama nekufamba vachingoita zvinhu zvakasiyana siyana zviri pamutemo zvekuti zvinhu zvifambe zvakanaka mudzimba dzavo saka zviri kuita hurumende izvi zvoratidza kuti tine hurumende inotya hurumende isina kumira panzvimbo hurumende isingazivi zvokuita kumbunyukidza kudzvanyirira vanhu kuda kuti vanhu vasaita zvinhu zvavo zvavanofanira kuti vaite isu semdc alliance tinoti maitiro aya maitiro anofanira kumira maitiro asingafaniri kunge achiitika munyika medu asi izvi zvichapera zviri kupera iye zvino zviri kupera nechimbi chimbi nekuti vanhu ndo vanotungamirira vanhu ndo vanotonga nyika yavo saka vanhu vacharamba vachitaura ende vacharamba vachitaura
MDC Alliance inoti haisiriyo yakashevedzera kuratidzira kwamangwana uye mutevedzeri wemutungamiri webato iri vatendai biti vakaudza vatori venhau nezuro kuti kunyange hazvo vasiriwo vakaronga kuratidzira kwamangwana ivo sebato vanotsigira zvose zvine chekuita nekuti veruzhinji vawane raramo yakanaka mutauriri wemapurisa vapounyati vaburitsa mashoko vachikurudzira veruzhinji kuti vatevedzere zvinenge zvataurwa nemapurisa havati ari kuchengetedza runyararo munyika vanyati vati hapana kuratidzira kwakabvumidzwa nemapurisa nokudaro vose vacharatidzira vachazozvidemba kana vakasateerera vati havasi kubvumidza vanhu kuti vatyore mirau yecovid-19 regulations vachiti zvinogona kuisa utano hweveruzhinji panjodzi gwaro ravanyati iri rinotiwo mapurisa achasunga vese vachawanikwa vachiita zvemhirizhonga rikakurudzira veruzhinji kuti vamhanharire vose vachawanikwa vachikurudzira zvemhirizhonga kana kuratidzira kusiri pamutemo mune imwewo nyaya MDC inoti yaenda kumatare ichida kusungisa vakafanobata chigaro chemutauriri wezanupf vapatrick chinamasa zvichitevera mashoko avakaburitsa ekukurudzira vanhu kuti vaite mhirizhonga vamwe vari kusungiswa mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi neimwe nhengo huru yezanupf vadouglas mahia mapepa ekusungisa vachinamasa asvitswa mudare navaagensi gumbo vachitsigirwa nemutauriri wemdc alliance muzvare fadzai mahere studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuvakuru vezanupf ava vatambidzwa mapepa aya zviri pamutemo ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi